This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu, chikumi 17, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa ichika chazoita manyama amire nerongo chaiwo. Paitika mhirizhonga isingajairiki muHarare maererano nekutora pfungwa dzevagari vemuHarare nezvebhiriri.
Chirongwa chedare reparamende chekunzwa pfungwa dzevanhu nezvebhiri rekutonga kwematunhu chokanganiswa nemhirizhonga.
Dare rakabva raona zvakakodzera kuti ibvise mari iyoyo ichiti $200 and sekutaura kwatiri kuita ikoko vabva vakwanisa kubhadhara $200 iyoyo tirikutarisira kuti vari kubuda nhasi na6 o'clock.
Venhengo dzeOccupy Africa Unity Square nevamwe vanga vari muchikurubhi neHarare Remand vobuda mujeri mushure mekubhadharirwa mari yechibatiso. Retired Brigadier General Felix Muchemwa voitwa gamba renyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandudza mutemo wekutongwa kwematunhu kana kuti Local Government Amendment Bill chinonzi chave kukanganiswa nenyaya yemhirizhonga inonzi iri kukonzerwa nevechidiki veZANU-PF vanonzi vari kurova vanhu vanenge vaenda kunopa pfungwa dzavo. Nhasi kuHighfield muHarare kwaitikawo mhirizhonga uye nezuro kuRainbow Towers kwakaitawo mhirizhonga vatsigiri veMDC nevamwe vagari vachirohwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF sezvo mutauriri webato iri vaSimon Kaya Moyo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi tabata imwe nhengo yedare reparamende iri kufamba ichinzwa pfungwa dzevanhu uye vari nhengo yeMDCT muzvare Jesse Majome.
Chirongwa ichika chazoita manyama amire nerongo chaiwo. Paitika mhirizhonga isingajairiki muHarare maererano nekutora pfungwa dzevagari vemuHarare nezvebhiriri. Nezvirohwa kuHarare International Conference Center kwakarohwa vanhu zvinorwadza chaizvo zvinogumbura vakatokuvara. Ini ndine vanhu vatatu, vaviri veconstituency kwangu nemwana anoshanda neconstituency kwangu vakatokuvadzwa kurohwa. Pane vanhu vakaunganidza vanhu veZANU-PF vakaunganidzana kuti vaite mhomho inovharira vanhu vemuHarare kuti vasataure pfungwa dzinopikisana nebhiri. Vari kuti vakuuya kuzoo kuzotsigira gurukota ravo reminista rehurumende. Saka musangano wakatopera nezvo. Ini ndakanga ndiri ndega uri muopposition weMDC akanga aripo weparliament. Takatobuda panze tichita kutotiza. Ini ndikazivisa mabiro angu zvandisipo kuti ini handizifungi kuti zvichaita kuchitendera nekuti vanhu vachitsidzirwa padzingwa vanhu. Saka kunosara vanhu veZANU-PF nevamwe vakanyatsoshinga chaizvo vane nharo seri ndovaitosara kuti vape pfungwa dzavo. Saka haisisiri heri nhasi zvakare ndakaimbanyora tsamba kuna mutauro weparamende nemabharani mukuru weparamende kuti ngavazvizi vandizivisewo inini kuti matanho avatora ekuti tichengetedzwe inini senhungu yeparamende nevanhu vari kuuya nokuti tiri kukoka vanhu. Ini tikunzwa kurwadziwa nekuti ndanga ndichikoka vanhu kuti vauye kunyanyawo veconstituency vangu vauye kumusangano uyu asi vosvika vorohwa. Saka ndoti sezvinotaitei. Saka nhasi mumwe waitwa kuHighfield waparadzwa zvakare nemhirizhonga yeyo kwaitwa zvewezvowe zvakare.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vanhu vanga vachichema-chemawo kuti kumatebheriland kune dzimwe nzvimbo dzisina kuendwa. Zvaakufamba sei?
Ndakanzwa vanoshanda kuparamende kuti kwakuzoendwa kumatebheriland North Central kutanga muvhuri kusvika wechina.
Nhengo yedare reparamende muzvare Jesse Majome vari parunare muHarare. Hurumende inonzi yati vanochengetedza mukati menyika vagare vakadzipakatira kana kuti vaende painonzi high alert nechirungu sezvo zvinhu munyika zvaita manyama amire nerongo. Vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki, mapato ezvematongerwo enyika vemabhizimisi uye vemachechi vave kubuda pachena kuti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Nhasi vesangano revechidiki rinonzi Tajamuka vaendesa tsamba yenyunyuto kumahofisi EIMF muHarare vachiti bhanga iri harifaniri kudyidzana nehurumende nekuti haisi kumisa nyaya dzeuori nezvimwe. Asi vechidiki ava vanoti vaona kumahofisi EIMF uku kwatozara vasori avo vatanga kuvatevera mushure mekusiya tsamba yavo yenyunyuto. Kumasvingo, mapurisa anonzi aramba kupa mvumo kune vemachechi nevamwe vezvematongerwo enyika nemasangano akazvimirira vanga vachida kuratidzira mangwana vachiti havasi kufarawo neutungamiri hwavaMugabe. Ofisa commanding Masvingo, Superintendent Philip Ncube, vaudza vanhu ava kuti havasi kuzotenderwa kuratidzira pasi pemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Asi vemasangano aya vati vachaenderera mberi nekuratidzira kwavo. Nezuro vamwe vechidiki vari kuzviti Tajamuka vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa mushure mekuratidzira muHarare. Mukuzeya nyaya yekuti mapurisa agara akadzipakatira, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari muSouth Africa.
Mapurisa kugara akadzipakatira kutumwa neavo vari pamusoro vachitaurirwa kunzi ini, mukasagara makadzipakatira pana apapa, hurumende inopidigurwa. Zvinhu zvavagara vachiita hazvisi zvinhu zvitsva. Zvinhu zvekuti pese pese panoratidza kuti vanhu vari kuratidza kuti vaneta vanhu, muri kuzviona ime vaZulu kuti vanhu vanoswera vanoita masvondo namasvondo vakamira vachimirira kuti vaone mari pamabhanga. Vanhu mukati mumabhanga hamuna mari, panze pamaATM hamuna mari. Vanhu vari kuita kurarira ipapo, munhu anoishandira mari yake asi yomunetsa kuwana kubva mumabhanga. Vari kuzviziva ivo vakuru venyika kuti pazvasvika apa paipa. Saka chavanoziva chete ivo vakuru venyika kutumira mauto, kutumira mapurisa, kutumira vasori vesangano revasori kuti vange vachiisa nzeve muground, asi zvakare kuti vange vachivhundutsira nekuchichidzira vanhu.
Asi izvo zvekurova vanhu zvinoshanda here pasingagadziriswe matambudziko akatarisana nenyika?
Vanhu varohwa kwenguva yakareba vaZulu namapurisa. Vanhu vashungurudzwa kwenguva yakareba nevechiuto nevemasangano echisori. Zvinopa zvasvika manje. Vanhu vakuvadziya dzinonzi nhini, zviya zvekuti nyangwe vakada kurova, nyangwe vakada kutyisidzira, nyangwe vakada kuponda, vanhu havachavhunduki nenhau yekuti vanhu vaakutoona kuti kuzvimirira ndokwaapo. Saka hurumende inogona kuzama zvayo, icharamba ichizviita. Zvo zvatinototarisira izvozvo, hapana pazvichaitika kuti vanhu vachange vachiratidza kunyunyuta kwavo, kutsamwa kwavo, vachiratidzira hurumende ikangogara yakatarisa. Vachatotumira mapurisa sezvavagara vachingoita, vachatumira vechiuto sezvavagara vachingoita. Asi chatinovaudza chete chete savanhu vemuZimbabwe ndechekuti vanhu vave nhini, vanhu havachavhunduki izvozvo. Potse potse iwo mapurisa namasoja vechiutava nevamwe vavanotumira, potse potse vachazotovaratidza vehurumende iyi kuti navowo vaneta.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari parunare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, vamwe vanhu vange vari muusungwa vachishanda pasi peboka reOccupy Africa Unity Square vanosanganisirawo Dr. Patterson Dzamara, munin'ina wavaitai Dzamara avo vakapambwa, vasunungurwa kubva kuchikurubhi neHarare Remand Prison. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta ravo vaObey Shava.
Takabva tadzokera kudare rimwechetero muZuro tichikumbira kuti vanhu vaya vamakati vabvise ma1000 vatadza kubvisa, varamba vari muusungwa havana kukwanisa kunge vachibuda. Dare rakabva raona zvakakodzera kuti ribvise mari iyoyo isvike pa$200 and sekutaura kwatiri kuita ikokuno vabva vakwanisa kubhadhara $200 iyoyo.
Mari iyi yakazowanikwa ichibhadharwa nani yazoita kuti vakwanise kuwanikwa vachiburitswa muusungwa?
mushure mukunge vakundikana kubhadhara mari yaidikanwa takafambawo tichipema tichichema-chema kune veruzhinji vakanga vachiziva nezvenyaya iyi kuburikidza nekuverenga mumapepanhau kuti dai vatibatsirawo mukuchema kwedu imomo pakangoitawo uyo akasundwa nenyaya iyi achibva auya ari munhu mumwe chete akazvidurira ega akabva abhadhara mari yose asi hama iyi yakaramba kutaurwa zita rayo yakaramba kudonwa ichizivikanwa neveruzhinji yakangoti ini ndangobatsira handiiti zvematongero enyika handidi kuzivikanwa kuti ndiri kubhepi uye ndakanangepi.
Gweta renhengo dzemasangano anga achiratidzira muAfrica Unity Square ayo anga akasungwa vaObey Shaba vari parunare muHarare naMavhilasi Muchanganya uye weStudio 7. Retired Brigadier General Felix Muchemwa avaimbova gurukota rezveutano vakashaya kuEgypt nemuswe svondo vaitwa gamba renyika. Dr. Muchemwa vange vave kushanda sechipanga mazano muhofisi yemutungamiri wenyika kudivi revanorarama neurema. Vari kutarisirwa kuvigwa kumarinda eHeroes Acre muHarare nemuswe svondo. Dr. Muchemwa ndivo vakava pana vana chiremba vekutanga-tanga kuenda kunorwa hondo yechimurenga kuMozambique. Zvichakadaro vaSamuel Mbengegwi avo vaiva gurukota rezveupfumi vaitwa gamba rehondo chete kana kuti Liberation War Hero. VaMbengegwi vakashaya kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare nemusi wechipiri. Varikutarisirwa kuvigwa kumusha kwavo kwaChivi kumasvingo nemusi wesvondo zvakare. Hurumende inonzi iri kuda kuti kanzuro yeguta reMutare isiyane netsika yekuda kubhadharisa vamwe vagari vemuguta iri mari dzemitero iyo isiri kuvapa zvinhu zvavanofanira kunge vachibhadharira mari idzi. Kanzuro yeguta reMutare yanga ichibhadharisa vagari vemunzvimbo itsva inogara vanhu mari yemitero pasina chairi kuita. Mutoro wedu Nhauloida Moyo anoti panyaya inotevera.
Kanzuro yeguta reMutare yange ichida mari yemutero kuvagari venharaunda yeGimboki South unova musha mutsva uri kumadokero kweguta iri kunyange hazvo vagari ava vasina mvura yemuzipombi uye hakutakurwi marara. Vanhu ava vanogarawo muzvitangwena. VaBright Mudzova ndiwo mukuru webazi rehurumende reUrban Development Corporation kana kuti UDCOP. VaMudzova vanoti kanzuro yeguta reMutare inosungirwa kuregera nekuchimbidza kubhadharisa vagari ava mitero.
Tichikumbira kuti chii kunoku kwangu kusati kwane maservices akafanana nekubvisa mabhini kana mvura or whatever they were asking you. I think that vachatinzwawo and I'm sure it's going to be written off.
VaMudzova vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nevagari venharaunda iyi apo vainyunyuta nezvemaitiro ekanzuru. Asi meya weguta reMutare kanzuro atatenda naMarare vanoti havasati vaziviswa nezvenyaya yekuti vabvise kana kurasa chikwereti chevagari vekuGimboki South kunyange hazvo vachibvuma kuti kanzuro yavo yange isiri kuitira mabasa vanhu ava. VaNamarare zvakare vanoti kanzuro yavo yaitarisira kuti vagari ava vange vachibvisa mari kukanzuro. Izvi vaNamarare vati ndizvo zvaizoita kuti vagadzirise musha uyu sechibvumirano chavainge vaita. Vaisawo Mufumi ndiwo mumiriri wedangamvura chikanga mudare reparamende inosanganisira nzvimbo yeGimboki. VaMufumi vanoti zvaivashungurudza kwazvo kuti kanzuro yeguta reMutare yaiteresa vagari zvinhu zvaisiri kuita.
Ari kuunza mapepers ekuti bhadharai mvura, bhadharai masuwa, asipo vauzaroudza mvura kuvanhu ivavo vovharawo dhanzi iri kutengeswa. Hatidi uori wakadaro.
Muzvare Eunice Sivanda, mugari wekuGimboki South kuno kwaMutare, uyo ari kufara nedanho ratorwa neUDCOP.
UDCOP tofara kana vasiri matsotsi. Vakaita matsotsi manje hazvine zvatoshata.
Vakuru veUDCOP vanoti vagari vane mari dziri mumabhanga emushandira pamwe wakamiswa mabasa vasashushikane sezvo mari yakasara mumabhanga yakachengeteka uye yave mumaoko mavo. UDCOP ichange ichishanda nevekanzuro yeguta reMutare vephysical planning mukupedzisa mabasa ekugadzirisa musha weGimboki South. Ndaka mirira Studio 7 Mamutare. Ndini Loida Moyo.
Mumiriri wenyika ya America muZimbabwe, ambassador Harry Thomas Jr. vanoti nyika yavo ine ukama wakasimba nevanhu vemuZimbabwe sinei nekuti mutungamiri wenyika pamwe nevamwe vake vakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo pachitiko change chakarongwa neboka re 263 chat muHarare nezuro, vaThomas Jr. vakati gore rapfuura chairo Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvakawanda kuAmerica kudarika zvakatengeswa neAmerica kuZimbabwe. Vakati izvi zvinoratidza kuti pane kuchidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi, uye vakati vacharamba vachishanda zvakasimba kusimbaradza ukama uhu. Vanotiwo manyepo kuti zvirango zvakatemerwa vamugabe nevamwe vavo ndizvo zviri kuvhiringa upfumi hweZimbabwe, vachiti Zimbabwe yakanga yatopinda mumatope kare zvirango izvi zvisati zvavepo. Asi bepanhau reHerald richinyora nyaya iyi rakati vaThomas vakatenda kuti zvirango izvi zviri kukanganisa vanhuwo zvavo muZimbabwe, nekuti vakati havasati vanyatsoita ongororo yekuti zvirango izvi zvingadai zvichikanganisa vanhu here. VaThomas Jr. vanoti mutungamiri wenyika yavo vaBarack Obama nedare reSenate rekuAmerica vachabvisa zvirango izvi chete kana vamugabe nehurumende yavo vagadzirisa upfumi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Vanoongorora nyaya dzemabhizimisi vamasimba kuchera vanoti mashoko avaThomas anoratidza pachena kuti pane kudyidzana pakati peAmerica neZimbabwe, uye vamugabe nehurumende yavo vanovanda nenyaya yezvirango sezvo vasingadi kuvandudza upfumi nekodzero dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzemabhizimisi vaRoy Magoshongwe vanotiwo kudyidzana kweAmerica neZimbabwe kunogona kuvandudzwa zvikuru sei kana zvirango zvikabviswa.
Zvirango zveupfumi izvi ndiwo kwazvakarerekera ikoko kuvatungamiri, nyaya yematongegwe enyika. Bhizinesi riri kuedzawo paro kukwanisa kuita kuti vaexporte, obviously marelations akadaro ari kuramba achifambira mberi. Asi ukanyatsokudzikadzika uchaona kuti masanctions iwavo anobata mabhizinesi zvakare, zvikuru sei kurambidzwa kwokufamba kwemari kunenge kuchiitika. Munorangarira Barclays yakapiwa mapenalties anokwana 2 million nekuti aifambisa mari dzevanhu vemuZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti zvirango zvavamugabe neshamwari dzavo handizvo zvinganzi zviri kuvhiringa upfumi hwenyika, asi kuti kutotadza kuita basa kwehurumende yavo.
Kana ari masanctions anogara achitaurwa nezvavo iwayo, hapana nyaya huru ipapo nyaya yekunzi masanctions. We are living in an open world and I think iyo ZANU yega iri kusenzesa masanctions as a political tool.
America yapa Zimbabwe rubatsiro runodarika mabhiriyoni maviri nemazana mashanu ezvuru emamiriyoni emadhora kubvira muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anoteera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muEthiopia. Mumiriri weAmerica kuEthiopia, ambassador Patricia Haslak, vakashanyira dunhu reAfa muEthiopia kuti vaongorore mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu sezvo nyika iyi yakatarisana nenzara inotyisa. Ambassador Haslak vakashanya kunzvimbo iyi negurukota rezvekushanyirwa kweEthiopia amai Aisha Mohammed. Vakashanyirawo chikoro che Milei Woda, icho chine vana vanobatsirwa nezvekudya neAmerica. Chirongwa chekupa vana chikafu ichi chinozivikanwa nekuti McGavin Doll School Feeding Program, uye chinobatsira vana zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe. Izvi zvinonzi zviri kubatsira kuti vana ava vaende kuchikoro. Amai Haslak vakazoshanyirawo nzvimbo yakacherwa zvibhorani nehurumende yeAmerica kubatsira mhuri mazana matatu. Mvura inobva muzvibhorani izvi inonzi iri kubatsirawo vanhu ava kuti vachengete zvipfuyo zvakaita semombe. Vanhu vemunzvimbo iyi vanonzi havachatame vachienda kune dzimwe misha sezvavange vachiita nenyaya yekushaya mvura. Utano hwevakawanda hunonziwo hwanga husina kumira zvakanaka nenyaya yekushaya chikafu. Asi zvinonzi Ethiopia iri kukwanisa kubata dambudziko iri ichibatsirwa nenyika dzakabudirira, asi pachine mutoro. Mashoko anotevera, mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muEthiopia. Ethiopia makatirira kustudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Munau dzemitambo makundano enhabvu yepamusoro eCaso Premier Soccer League apinda munharaunda yegumi muine mufaro mukuru kune vamwe asi vamwe vasiri kufara. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vechikwata cheBorder Strikers vari kufara zvikuru mushure mekupiwa mukana wokuona chikwata chavo chichitamba chiri pamusha apo veNational Football Association of Zimbabwe vakatendera kuti nhandare yavo yeJuli Vadzimu Stadium iyo yaigadziriswa yave kukwanisa kutambirwa nhabvu yepamusorosoro. Border Strikers yanga ichishandisa maglass stadium kuzvishavane, izvo zvanga ichivaremera zvikuru munyaya dzemari yekufambisa pamwe nenhandare yacho iyo vatambi vavo vanga vasina kuijaira. Chikwata ichi chakakwanisa kuwana mapoints matatu chete pamitambo mina iyo chakatambira kumaglass stadium, asi vanotungamira Border Strikers vari kutarisira kuwedzera mapoints aya pamusha pavo kutanga nesvondo apo vari kusangana nechapungu vachivimba kuti vatsigiri vavo vachazadza nhandare iyi iyo inopinda vanhu zviuru zvishanu chete. Asi muchikwata cheCapes United hamuna mufaro seuri kuBorder Strikers mushure mekunge vatambi vavo vakapedza svondo rese vachiramwa basa nemhaka yemari yavo yemuhoro yemwedzi wapera uyezve nemari yavo yekukunda kwavakaita chicken in iyo vasati vatambidzwa. Mutungamiri wemagreen machine Vafarai Jere vanoti nyaya dzemari yemuhoro dzagadziriswa vachiti ivo vatambi vavo vaita gadziriro nhasi mangwanani vakatarisira mutambo wavo nemutare City kwamutare kusakubva stadium nesvondo zvekare. Vajeri vanoti vari kutarisira mapoints matatu kubva kuchikwata chemutare City Rovers icho chiri kutatarika. Capes United ikakunda inobva yaenda pamusorosoro pemakwikwi ePremier Soccer League sezvo chikwata chiri kutungamira makundano aya pari zvino cheFC Platinum chisina mutambo. FC Platinum yanga ifarira kutamba neChicken Inn, asi maGamecocks vane vatambi vanodarika vatatu muchikwata cheMaurias tiri munzira kudzoka kubva kumakwikwi eCosapa Castle Cup kuNamibia. Mitambo yese iriko ndeiyi. Nemugovera, ZPC Kariba vs Cholocho Nyamunga Stadium. Blower City vs Harare City Barberfield Stadium. Nesondo, Dynamos vs Zingezi Platinum Stars Rufaro Stadium. Haumain vs Islanders Barberfield Stadium. Border Strikers vs Chapungu Juli Vadzimu Stadium. Triangle vs Wange Gibo Stadium. Mutare City Rovers vs Capes United Sakuba Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi, Mavilasa Mhlanga nyauye weStudio 7 aita hurukuro nemwe muimbi ari muBritain.
Day's gone, the night is falling, ready to face another day. Ain't no need in holding back.
Ini zvirango ndoitwa Lamont Chitepo, vamono ndizvira ndichinzi too short. Ndakaberekerwa kuHarare, ndaigara kunonzi kwaifiridzi Highfield, kumusha ndaigara kwaMutasa.
Wakatanga sei kuva nechipo icho chichekuimba?
Baba vangu vairidza gitari uyezve vaita zvivezwa sculpting. Ndiri mwana mudiki ndaingofarira zvekungogadzira zvinhu zvekuimba, zvekudhirowa. Kana muclass kuchikoro ndii ndaidhirowa mapictures anenge anongoonekera. Saka generally ndingangoti zvekugadzira-gadzira zvinhu nezvekucreata zvakatanga kudhara. But zvandakanyanyofarira ndezvekuimba.
Saka wakafunga sei kuti musambo waunoda kuimba ndeuyu?
Kutaura chokwadi, kutanga ndakatanga chika inonzi rap. Ndaiita rap ndichikoperana Tupac na BIG, and then I decided again to try kuimba because vanhu vairamba vachiti let her down panyaya dzekuimba ikozvi saka ndava ndadzidzira kuimba ndobva ndatanga kuimba ndanyanya kuimba inonzi R&B chisanganisa neurban grooves but nekufamba kwenguva ndakazoona kuti manzi ine kau African kana element keu African inonyatsoenzana neni and uyezve chinhu chinoita kuti nyika yangu izikanwe neculture yangu izikanwe saka ndinangoti iye zvinezvi manzi yangu iri afro pop kana kuti afro beat. Look up to the sky, shine it down on you.
Ungatiwe umanzi wako uri kutambirwa sei tinoona kuti uri kuti uri kuimba iwe uri ku Britain asi ndiani waungatiwe anonyatsoterera umanzi wako
manzi yangu inotererwa ku Nigeria iko zvine iri kutorera pa radio ku Nigeria iri kuzwa pa radio ku Sierra Leone kuno ku UK diaspora masses vanoiziya songo yangu ku Canada vanoiziya ku Australia vanoiziya kuno ku England vanoiziya nekuinzwisisa ndangoti ku Zimbabwe chete ndokwaisati yanyatsotambirwa zvayo zvakanaka asi tiri kushanda kuti tikwanise kunge tichiita kuti manzi inzwi kune vanhu vakati wandei iri kunyika kwenyu.
Chiimbo chiri kunyanyopisa mazuva ano ndechipi?
Chiimbo chiri kupisa mazuva ano chinonzi My Way.
Ndakafamba baby munyika dzakawanda ndakaona baby maruva akawanda ndakafamba baby munyika dzakawanda ndakaona baby maruva akawanda. My way.
Chimbo ichi ndakachinyora pane nguva asi I think kupisa kwachanyanyoita inhau yekuti pane video. Video ndo yaita kuti vanhu vakawanda vakwanise kuiona. Dambudziko ratinoita kana tiri kudiaspora nderekuti hatina airplay. Music yedu hairidzwe pamaradio, hairidzwe pachi. Music yedu inongotenderera pasocial media. Uyezve kuno kuti ushande nemacompanies kuti manzi dziriridzwe. It's a long process and it's zvinotoda munhu ari under a record label manje kana uri independent artist sene kudai manzi kutendera kwayo kunonesa.
Pane vamwe vangati ngaambotitsenhurirawo iye Lamont Chitepo uyu uyezve tonoona zita rako rekuti Chitepo iri tinoziva vari vanhu vanozikanwa chaizvo muZimbabwe ihama dzako here vana Chitepo?
Herbert Chitepo iye ndisekuru vangu. Him and my father were cousin brothers. Ndiro zita racho ndoropa racho tisi vanhu vacho asi hatisedi mune zvekutongwa kwenyika asi tingoriwo vanhu vanongofarira zvekuimba.
Saka chititsenhurirawo kamwe keruyo rwauri kutaura kuti wakabva kuparura pari zvino ruri kufarirwa nevazhinji.
Ndine kano kambo kanonzi mambo kambo kekutenda Mwari kekuti Mwari makandiwana ndiri rombe mukandidzikinura. Makandiwana ndiri rombe baba mukandidzikinura. Makandiwana ndiri rombe baba mukandiyambutsa. Mambo hoi hei hei yerere. Mambo hoi hei hei yerere. I will give you praise. You're the one and only God. Ndiko kamboka choka tukutwara nezvako.
Aiwa tinotenda uyo angari muimbi Lamont Chitepo achitaura na Marvelous Mhlanganya uye ari ku Britain. Aiwa vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yebhiri rezvekutongwa kwematunhu iro rounza mutauro wakanyanya pachiita mhirizhonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Chirongwa chedare reparamende chekunzwa pfungwa dzevanhu nezvebhiri rekutongwa kwematunhu chokanganiswa nemhirizhonga. Nhengo dzeOccupy Africa Unity Square dzanga dziri muusungwa dzobudiswa. tabha tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.